kwa ive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti vanongogara vanogara vachingomunyeya. Kwa ive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti vanongogara vanogara vachingomunyeya. Kwaive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti hava mufarire vanogara vachingomunyeya. Kwaive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti hava mufarire vanogara vachingomunyeya. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu madarireko, o hama dzangu. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu madarireko. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu madarireko. Aiwa 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 madarireko. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu madarireko. Aiwa munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu madarireko. O hama dzangu madarireko. Vai vai vai. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu. Oh, hama dzangu madarireko. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, oh hama dzangu madarireko. Aiwa, oh hama dzangu madarireko. Aiwa. Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa, o hama dzangu, o hama dzangu, o hama dzangu madarireko.